Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti zvakataurwa neWHO zvinhu zvinofadza asi vanhu vanofanira kugara vakangwarira.
Saka tinoti nyangwe zvazvo World Health Organization yadaro chirwere cheCOVID-19 chichiripo pakati pedu, hazvisikiri kuti chirwere chapera, hazvisikiri kuti isusu tochirelaxa, tochipeta maoko tichiti aiwa zvapera, tichandosangana nazvo. Kwete, tinoti ngatirambe tichizvidzivirira, tirambe tichizvichengetedza, maoko tichigeza padiki padiki, tichisanitaiza zvakare maoko edu, tichimeka sure kuti hatibate kumeso kwedu, hatibate muromo, hatibate maziso nemhino, nokuti chirwere ichi chiriko ende vanhu vanokwanisa kuramba vachirwara nechirwere ichi uye zvakare vanhu vanokwanisa kuramba vachifa nechirwere ichi.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti kupfeka mamask kuchiri kwakakosha zvakanyanya.
Vana nyumonia tikapfeka maface mask hazvichaspreda kuenda kune vamwe TB, haichaendawo zvakare kune vamwe. Kana paina neTB achikosora vakapfeka face mask unenge wakachengetedzeka. Saka tinokurudzira kuti kana muchikwanisa kuramba muchizvidzivirira nekupfeka maface mask uye zvakare nogeza maoko padiki padiki, zvinobatsira zvakare kuti tisaite chirwere cheCOVID-19 uye zvakare tisaite zvimwe zvirwere zvakaita sana TB, maflu iwaya kana nyumonia inoafekta muchipfuwa. Saka tinokurudzira kuti nepatinogona napo, hongu World Health Organization yati haisisiri pandemic asi chirwere hachisati chapera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzira hurumende kuti irege kukanganwa chazuro nehope.
Asi manje hezvinei zvatofanira kuita senyika, hatifaniri kuita demobilize momentum yatatinayo. Ngatiregei kuchipeta maoko toti zvapera togara pasi, aiwa. Asi ngatirambei tichisimbisa kapasiti yedu yatagara tinayo. COVID-19 yakatipa makapasiti akawanda chaizvo. Takatanga kutsvaga maventilator, tikaseta up maintensive care units pazvipatara zvakawanda, tikatenga equipment yakawanda yekurapa zvirwere zvemapapu. Izvozvo ngatirambei tichiana. Nhasi pane zvimwe zvipatara nemamwe maprovinsi nemadistricts asina maintensive care units.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti
idanho rakakosha zvikuru, nokuti COVID-19 tiri kuona kuti haisisiri kuuraya vanhu vakawanda sezvayaiita. COVID-19 iripo yezvino haisisi na uturu seuturu wayanga ina hope yakatanga kuuya. Izvino changuva chirwere chiri kusekuleta mumacommunities, vanhu vachingorwara vachipora, vamwe vasingambozivi kuti ndarwara COVID-19. Tiri kuona zvakare kuti yatinoti mortality kana kuti kufa kwevanhu vachiurayiwa nechirwere ichi yadzikira zvikuru, zvokuti changoenzana nokuuraya kunongoitawo zvimwe zvirwere zvatagara tinazvo.
Muzvinafundo Hilda Matarira vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvekuongororwa kweropa nezvimwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo denda reCOVID-19 risiri kuuraya vanhu vakawanda sakare, muZimbabwe nepasi rose huwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi mwedzi wapera wakati wandei.
Takatarisanazve neCOVID-19 muZimbabwe. On average muna April vanhu vakabatwa neCOVID-19 vanhu vakasvika 30. Zvino muno muna May vanhu vakabatwa neCOVID-19 on average vasvika 64. Zvinotaridza izvo COVID-19 inenge iri kuda kutanga kuira muzimbabwe.
Zvichiteverawo mashoko eWHO ekuti hukasha hwechirwere ichi hwadzikira, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakabva vazivisawo kuti dare remakurukota rainge ratenderana kuti vanhu havachamanikidzwe kupfeka mamasi uye vashanyi havachanzi vaburitse humbowo hwekuti vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19. Vakakurudzirawo vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Amai Mutsvangwa vakazivisa nyika kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kuendera mberi semazuva ose uye vanoti ndiyo nzira chete inokwanisa kudzikisa huturu hwedenda reCOVID-19. MuZimbabwe mafa vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana matanhatu kana kuti 5600 kubva zvachatanga kupararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimise.